manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 14/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoudza vatsigiri vavo kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa munguva pfupi inotevera mukuratidzira kuhurumende iyo vanoti iri kukonewa kutungamira nyika. Vamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende votarisirwa kusangana mangwana pamusangano unonzi wakakosha weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi nevashandi ukasaburutsa chimuko vachapinda mukuramwa mabasa. Chikwata chenyika chemutambo webhora remaoko chemaGems chinobudirira kupinda munharaunda yechipiri mumakundano eVitality Netball World Cup 2019 mushure mekurova Northern Ireland. Indiwe mimwe emisori nao zedu za nasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende vari kutarisirwa kusangana mangwana pamusangano unonzi wakakosha zvikuru weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi nevashandi ukasaburitsa chimuko vachamira kuenda kumabasa sezvo vanenge vasina mari dzekufambisa. Sachigaro weApex Council Amai Cecilia Alexander vanoti vashandi vehurumende vari kuda kuti hurumende ipete kagumi mihoro yavaitambira gore rapera kuitira kuti vakwanise kurarama. Vashandi vehurumende svondo rapera vakaramba kutambira madhora makumi mapfumbamwe nemanomwe avakanga vawedzerwa nawo mihoro pamunhu umwe chete nehurumende vachiti mari iyi yaive chiseko chaicho sezvo yaive shoma zvakanyanyisa. Ngatinzwei amai Alexander vachitsanangura.
Ichokwadi, mangwana tiri kusangana nehurumende natinotoko kwatinoti kuemergency meeting kuti discuss zvemihoro yevashandi. Ndofunga kana muchiri kuyeuka last week takaita zvemeeting. Taita meeting iyoyo hurumende yakauya neoffer $97 pamushando wehurumende wega wega. Izvo zvatakaramba kutambira. Saka iye zvino patakapedza meeting iyoyo kusvika iye zvino government inga chiri kuconsulta maprinciples ayo vachiti vanoda kuti vaimprove. Saka chakanyanya kukosha manje mangwana patinosangana ndechekuona kuti vaimprove kusvika papi. Nokuti kuri paumwe kuimprova kwekuti vanogona kuimprova but zvisingagadzirise dambudziko riripo. Saka tinongonzwa naivo mangwana bhora riri munhandare yavo ivo ndo vanofanira kutipa feedback mangwana. Saka tinenge tichikudzai kuti kubva mangwana zvinei zvinge zvichifamba sei uye kuti miting inenge yafamba sei.
Imiwo mune zvamuri kuenda makapakata here zvamuri kunoisa patafura tichinzwa kuti makaramba $97?
Hongu, nyaya iripo ndeyekuti vashandi vari kuti mari yedu tikatarisa muchaona kuti yakasvika value nenyaya yekuti vanhu vanga vachiindekisa kuus dollar. Saka pakabviswa US dollar vanhu vakaramba vachingoindekisa mapurisi iwayo nyangwe US dollar ratori sipo. Saka nyaya iripo ndeyekuti vashandi vari kuti kana tisina kupiwa mari inokwana isu hatingarambe tichitsvaga mari kuti taita mabhindako edu tosustaina government. Hazvifanira kunge zvichidaro. Saka we are incapacitated to go to work. Nofa mukatarisa muchaona kuti madepartments mazhinji even maparastatals vakatonyorera kare kumaemployers avo kuti hatichakwanisi kuya kubasa. Saka ndinoona sekuti Apex Council pamahurukuro dzakaita last week ndofunga pachazvinge pachideclare incapacitation kana mari idzodzo dzauya tichidziona kuti hadzibatsire kana mushando.
Vanga varisa chigaro esangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiri webato rinopiki sare MDC wa Nelson Chamisa na siva uzawatigiri wavo kutiva gazirire kupinda wa migwagwa mungu wa fupi inotevera vachiti vave pejgo nikuri za uwi yekusheveza vaka gazirira kubatana navo mukuratidzira kuhurumende iyo yavati iri kukonewa kutungamira nyika. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nezvuru zvevatsigiri vebato ravo munhandara yemucheke mudhorobha remasvingo vachamisa vati vanhu vanofanira kuratidza kunyunyuta kwavo nekuoma kwakaita upenyu munyika kubudikidza nekupinda mumigwagwa murunyararo vachitedzera mutemo uri mbumbiro renyika.
Hama dzangu, manzwa programu yatiri kutaura yese inoda kuti iwe neni tive nebasa. Hatidi munhu anozotikana tati gadzira nyika redu wawani kwaiwo usipo. Ndanzwa zvamataura kuti muri red. Asi tinoda kumeka shuwa kuti munhu wese ari red. Toita zvinhu zvedu ine peaceful mana, non-violent mana, constitutionally. Torakidza kuti munyika mekuZimbabwe hatidhererwi. Vakauya Mnangagwa akati ndinga hwina tikanyarara. Akauya akati ndakuisa bond note ne-US dollar 1:1 tikanyarara. The time is coming.
Vachamisa vapomera hurumende yavaEmmerson Mnangagwa mhosva yekuondonga upfumi hwenyika kubudikidza nehoro vachiti munyika zvinhu zvose zvave kunetsa kuwana. Vati vanosvisvikana zvikuru apo veruzhinji vanopedza nguva yakawanda vasina mvura nemagetsi asi vanotonga vachirarama upenyu hwepamusoro. Vati izvi zviri kukonzerwa nehori muhurumende iri kutonga nekudaro zvinofanira kupera.
Kisa manakisa kukura ndakaona kuti mari yacho iri kunetsa kuwana handizve. Now, nyaya yanetsa munyika muno inyaya yecorruption. Corruption, corruption, corruption. Sei ndichiti corruption yanetsa, ndandichiverenga nhasi ndaona kuti kulupani kune by-election iri kuuya maimanji. Tsamba inonyorwa navamatema danda ichinyorwa kuna minister wehealth. Tibatsirewo kuti utisire madrugs kulupani nekuti kune by-election inofanira kuhinwa. That level of corruption is serious. Minister uno reply on ndirikunza mishonga yako kobhosi yofanira kuhwina. I abuse of political public office. Kureva kuti minister akadaro immediately. Chero isi yedu chipi ya illegitimate but immediately. Anofanira kustep aside for investigation. Zaki yoenda kuti uno investigator munhu iyeye necorruption vosunga munhu iyeye. Nomukoma wangu iti anenge achiti zero tolerance to corruption. Wani zero here.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakapinda mumigwagwa vatadzanya hurumende kuti igopinda munhaurirano navo kuti nyika igadziriswe. Asi vati havatarisiri kuti nhaurirano idzi dzinozoisa hurumende yemubatanidzwa. Vasoropodza hurumende vachiti haina utongi hwejekerere uye iri kusimbirira kusunga vatungamiri vebato ravo reMDC kuti ityidzire vanhu kuitira kuti vasataure nezvekutambura kwavari kuita. Vasoropodza hurumende iyo yavati yavarambidza kuona mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Skull avo vari mutirongo yemasvingo remand prison.
Nyika inoyi yabatwa nemweya usina kunaka. Ndaenda paprison chokutanga ndamboenda ndikanzi aiwa ari kumuti murefu vachinyeba zvavo. Vanoenda kumuti murefu zvikanzi aiwa asi kuno ari kumasvingo central. Ndodzoka kumasvingo central ndoona anga aripo ipapo ndikati aiwa zvematitle hazvina basa. Ndauya pano ndoda kuona client yangu, ndoda kuona kuti mukomana ari sei. Zvikanzi president kuti mupinda hazvichaiti. Ndikati sei? Zvikati apuwa instruction nevakuru.
Vachamisa vati kuti nyika iwane zvose zvainoda zvakaita semagetsi, mvura, mari nezvimwe zvinhu. Vanhu vanofanira kubatana kuti vabvise hurumende yeZANU-PF asi vachitevedzera mutemo wenyika. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu mumwe wevatevedzeri vavo vatendai beti vati nyika yeZimbabwe iri kutambudzwa nehurumende yapererwa nemazano.
Dambudziko racho chimbori chii? Hama dzinodikamwa, nzara yamunotaura manifestation is symptom ye bigger crisis yatiri kufesa muno muZimbabwe. And that crisis is a political crisis. Political crisis yabva panyaya yesarudzo dzakabiwa naEmmerson Dambudzo Mnangagwa musi wa 30 July 2018.
mukuru wechidiki vebato iri vaobestole vaudza vatsigiri vavo kuti vechidiki vanotsigira mutungamiri wavo pakuti vanhu vapinde mumigwagwa
tinozviziva kuti mayouth are the majority in this country but when it comes to the respect of the young people Emmerson Mnangagwa doesn't understand that chisa pama chisa so this is the reason why we are standing here today saying going forward this country needs new leadership in the name of Advocate Nelson Chamisa saka muzvivo wote tinozvizadzisa sei tikavhura bumbiro redu remutemo Section 59 inotendera iwe neni kuti simudzire hondo yechimurenga through demonstration izvozvo ndozvatichaita sevanhu vechidiki
vachamisa vati vanhu vazhinji vakamirira kunzwa kuti kuratidza uku kuchaitwa rini vachiti vacharidza muridzo munguva shoma shoma inotevera nekuti vakataura zuva iri vanongwadza hurumende ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezano PF panyaya iyi. Zvichakadaro mumiriri wemabvuku tafara mudare reparamende uye vari nhengo yeMDC vaJames Chidakwa vanoti vabatwa zvisina kukodzera nemumwe mukuru wevarindi vepajeri remasvingo remand prison nhasi masikati. Vachidakwa vanoti vaenda pajeri iri vachida kuona mumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Scala. Avari muhusungwa vakamirira kutongwa pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende. Studio 7 yakundikanawo kubata divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services pamusoro penyaya iyi sezvo nhare yepamasvingo remand prisons yanga ichingorira isingadayirwi. Ngatinzwei vachidhakwa vachitsanangura zvatora nzvimbo.
Takati wandei ini nevamwe mahonorable member echikadzi nechirume. Tikiti tinoona mumwe wedu sezvo iri nhengo yeparamende iri mukati medambudziko tatanga taudzwa kunzi vasikala vari kumuti murefu tasvikapo isusu tikaudzwa kunzi havasi pano vava kumasvingo prison mukati metaun tochisvika isusu pamasvingo prison paye tokumbira kuona vasikala vanochengetedza jere racho verhengi dzepasi vatiti havakwanisi kunge vachikurukura nesu rega vatidedzere mukuru vadedza mukuru kudaro tazama kuti timutsaurire kuti noti minhengo dzeparamende tari tiuyewo kuzoona vasikala panguva iyoyo aita kunge semunhu asvikirwa kunge ane zvamubata akatanga kutotiti murivetika noti maMP eMDC ndokutanga kutotipusha kusanganisira nekutobata nhengo dzemaMP evanhukadzi vanga varipo so mukudaro imomomo ndomandati muti aiwa nhengo idzi nhengo dzeparamende dzvari kudai kukusha watouya zvisimba kwandiri uitondipushirira zvesimba ichonisairira ndichiyosedera kumashure so ndozvaita kuti vanhu vazongomira nekudedza mapurisa panzvimbo iyoyo vazouya dispo nemutevedzero wake pamwe chete naofficer in charge vanhu vavo vechidzimai vakatraya kuyananisa kunzwa kuti chii changa chatora nzvimbo ndonge tachivatsanangurira kuti ndomamirira aita zvinhu pano ndokunge vachiti chiuyai muvhurise dhoketi kupolice station so panguva inoneya kuti tiri kumhanyisana nenyaya dzerali nezvikuitika zvinezvi tatibhira timbotanga tambomhanya kurali tabva kurali tichaona kuti tinodii kana tichinge taadvaizwa nemagweta edu kuti tofamba sei nenyaya yacho yekubatwa zvisina kunaka kwataitwa nemukuru wejeri
saka mazokwanisa kuvaona here vasikala
kwete vasikala tatosva pakutobvapo takundikana kuvaona tanzi isusu pane instruction inonge iripo pajere yekuti hapana vanhu vane kodzero yekunge vachimuona tisingazive kuti pane umwe here achatabvumirwa but kwaenda vanhu vakatiwo kubva makufeni nenguva yandaendazendau inini kunyangwa sere kuti mashure mangu vakundikana kuti zvekare kuti vange vachiona vasikala nekuvasira chikafu nekuvasira mashoko esimbiso
vanga vari mumiriri wemabvuku tafara mudare reparamende vari nhengo yeMDC vaJames Chidakwa vari parunare kumasvingo neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mashoko anoburiswa nemizinda yenyika kana kuti diplomatic cables achangoburiswa anoti vaimbove miriri weBritain muAmerica vanofunga kuti kubuda muchibvumirano chinoongorora zveurongwa hwenuclear huri kuitwa neIran kwakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump chiitiko chekuparadza zvakasiya zvaitwa nevaive mutungamiri weAmerica vaBarack Obama. Mapurisa muHong Kong ashandisa zvamboko pamwe neutsi unokachidza mukuparadza vanhu vanga vachiratidzira nhasi muguta riri pedyo nemuganhu neChina. Makumi ezviuru zvevanhu aratidzira muguta reShatin. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tekuendesai kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa nemumwe wevechidiki Mike Hove weStudio 7.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvechirongwa chehurumende yeAmerica chatinokupakurirai gore rega. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship tina muzvare Samantha Svanda. Muzvare Svanda, ndinomukamuchira muchirongwa, zviri kufamba here sisi?
Aiwa, zvikufamba, makadii zvenyu?
Aiwa, tikufara, ndine chivimbo chekuti vateereri navo vari kufara vachikunzwai paradio nhasi.
Vachafara zvekuti.
Muzvare, ndiudzeiwo, muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana-siyana. Ngatitangei panyaya yebasa ramunoita imi.
Okay, kana ndiri kuZimbabwe ndinoshanda ne vakaremara tichiita zvirongwa zvakawanda kudzidzisa vanhu nyaya yezveurema, tichiita kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tinoziva kuti dzimwe nguva kana vanhu vachiita mutemo vanokanganwika vanhu ava, nemitemo yacho hainyatsovapi equality kana kuti marights akakwana. Saka inini kana ndichiita basa rangu ndinge ndichitaura even nevatungamiri, last time tange tina meya tichivataurira vokusanganikwa nazvo nevakaremara.
Chindiudzaiwo, chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi?
KuMandela Washington Fellowship ndakawana vanhu vakawanda vakaenda pamberi pangu, saka ndivo vakazoti tiri kuda kubetserai kuapply. Saka ini ndakanzwa ndichida kuzvifarira zvekuti because ndaiziva kuti ivo pavakadzoka vaitiudza zvinhu zvakawanda zvakanaka zvavaisangana nazvo kunoku. Ndaidawo kuva neexperience yakafanana neivavo.
Matooneka nguva kakati rebei, matopfurikidza 2 weeks muri kuno kuAmerica, mungati pane zvamadzidza here muri pasi pechirongwa ichi zvingaite kuti musimudzire maitiro amunoita basa renyu?
Ini ndaitirwa zvakanaka zvekuti ndiri kunoko. Pane zvinhu zvakawanda zvakasiyana nezvatinoita kumusha. Pane pandaenda ku School of the Deaf kwankuri right zvekuti ine ndiri kudzidzira kuita special needs teacher ne Zimbabwe Open University kumosha saka ndazviona zviri right nekuti ndaratidzwa madzidzisiro avanoita vana vasinganzi and then vane vamwe vana vavanoti ma deaf blind havanzwi uye havaoni saka vanovadzidzisa zvekare pachikoro ichocho ndaona zvakawanda
ngatichibatsai nyaya yemagararanita vanhu kuno kuAmerica vanhu vazhinji vanoti pa nemusiyano mukuru pane vamwe vanotosangana vanoiti nechirungu cultural shock vamwe vanobva vati haiwa bhuti mike ini hangu ndaakutodzokera kumusha handichade mungati masangana nazvo here izvi muri kuno kuAmerica
ndasangana nazvo zvakawanda first song kune nyaya yechikafu ndaona even nyaya yenguva chaiyo nguva vanhu vakati 8 o'clock ndi 8 o'clock hapana zvekuti kana inini kana ndiri kuZimbabwe ndenge nichizva kuti kana ndichida vanhu vauye kuchirongwa changu kana ndikati kana ndichida kutangana nai ndotovaudza kuti 8 nekuti vanhu vanononoka but kuno kunotowana vanhu vatofamba saka ndaona kuti vanhu vanokoshesa nguva nechikafu ndakaona vano like kuisa like tamasho kuti macalories mangani zvandiri kudya izvi nemuviri wangu zvakakodzera here saka isi tinozvitorera pasi zvekuti tinazvo zvakawanda mabanana tichi ari organic asina kuita like zvekuisa ma GMO kana chii saka ndazviona zvichindikoshera zvekuti ndikoshese nyika yangu kwandinobva
maona kanyaya yeAfrican time haishande kuno kuAmerica aiwa takudzwa zvakanaka nguva ndiyo yadyanana taakusvika kumagumo echirongwa saka ndaachikumbira kuti mupete chirongwa
inini kumhuri yeZimbabwe ndingataura kuti kudzidza hakuperi kana uri munhu uya uya anoda kairira kudzidza ka unoenda kure neupenyu saka ndiri kuti anyone ari munzira yeleadership ngaave open minded ngaazive kuti kudzidza hakuperi kusvika tapinda muguva
aiwa takunzwa zvakanaka muzvare Samantha tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki
aiwa naita basi
nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutandapo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo bigmike3 painstagram nepatwitter anokonekai nemufaro ndini wenyu mike hove tosangana nemusi wechipiri pachirongwa the connection chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika mhuri yeZimbabwe bye-bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Maneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Sondorino tinotarisa nyaya yevaprofita nechiprofita chii chatinoziva pamusoro pevaprofita uye vanogadzwa nani. Nhasi tina mufundisi Oliver Mandisodza veMVPV Men's Ministry muHarare vatatanga nekubvunza kuti chii chinombonzi chiprofita.
Muprofita ini semone rangu munhu akadanwa naMwari, munhu unomiririra Mwari ane chipo chekugamuchira uye nekutaura naMwari, atingati unopiwa revelation kubva kuna Mwari zvibatswa naMweya Mutsvene.
Muprofita anogona here kutaura mashoko echiprofita kwapera nguva oshandura zvaakambotaura?
Kana zvadaro zvakureva kuti takuda kudzoka kusokora Mwari kuti rinomboti kudii pamusoro pevaprofita. Kusokora Mwari obva ataura kuti kuchazowana vaprofita wenhema sezvo kwakuvadzizi venhema. Saka zvoreva kuti ukaona munhu akusandura zvaakambotaura then takuda kutapa kusimuka mubvunzo wekuti munhu uyu ichokwadi here kuti anga akadanwa naMwari kana kuti ndeuya arikutaura neshoko raMwari kuti uchauya waprofita wenhema wanoshandura zvaakambotaura. Uyo ari kushandura zvaakambotaura pane mubvunzo kuti zveshokwadi munhu waMwari here kana kuti haasiri munhu waMwari, munhu akatumwa kuda newakaipa achinoprofita achimira semutumwa achiedza iye asiri.
Munhu anogona here kurota hake oti iye chiprofita?
kudani nga dongo taura sekuti unona pane mazwi matatu anu aunonzwa pa upenyu chekutanga kune izwi rako iweiwe raunokwanisa kunzwa unogona kuzvitaura ukafunga ukaema jena Mwari vakatipa kugona ikoko chechipiri kune kunzwa kwekuti unokwanisa kunzwa zvakakupoteredza kunzwa nharaunda zvero watisati anogona kutaura newe ichitatu unogona kunzwa Mwari sezvo wakagadzirwa kuti unzwe Mwari zvino zvakuenda nekuti wakakanzwa pfungwa dzako iweiwe wobva wazvitora wobva wazviita woita zviroto womunga wachindanzwa Mwari zvinogoneka izvozvo kana kunzwa Satani namadhimoni ake nengirozi dzake munhu anokwanisa kuti ndanzwa asi zvanzwa izvozvo hazvina humbo hunoradza kuzodza kuna Mwari saka mukana yekuti munhu anokwanisa kurota ogomuka mangwana kuti ndanzwa Mwari tinenge takuda kudzoka kusokora Mwari kuti zvataurwa zvacho zvine chekuita here neurongwa hwaMwari nechidangwa chaMwari nevanhu vake
vatendi vakakwanisa kuona sei kuti uyu muprofita wechokwadi uyu asiri muprofita wechokwadi
ndinoda kutenda kuti zvese izvozvo zvinowanikwa Jesu akataura kuti regedzai zvikurirane mumunda umu utaurwa mbesa dzakanaka nedzisina uye kana Jesu achinamata zvakare kuna John 17 kuya achibaba ndakuya kwamuri ndirikunamatira awa makandipa nevamwe vachazouya kuti vachange vari panyika vaitozviziva kuti kuchange kuini zvakashata nezvakadi zvakaipa saka isu sevatendi vesoko raMwari tinofanirwa kumira patsoka dzedu tiri musoko raMwari tichinzvera nekuti Jesu nitaura kuti kune vachauya vachiti ndini Jesu ndauya kune vachauya vachiti goma bva paenda uchapa asi kuguma kunenge kusati kwauya saka tine soko raMwari rinotibatsira kuti zviri kutaurwa izvi zvichochokwadi zviri mhere musoko raMwari zvochida kuti isu sevatendi nevanonzwa Mwari vachitaura tochitora mukana wekushanda nesoko raMwari kuda kutsiura kana kuda kuti respond to some of those prophecies dzinenge dzichitaurwa
vaprofita vanogona kuwanikwa here kunze kwechitendero
vaprofita havanchazivi kuda pamwe ndovatenda kuti vauki here vari kuzvitsvagira zvavo vanhu vari kunouka vane mweya wekuuka vachinobvunza masvikiro nezvinhu zvakadaro aiwa vatingati vaprofita pangatoita dambudziko rekuti vaakunzi vaprofita nekuti ava hapasisina kuratidza kuti vakadanana Mwari kana watobuda kunze sounongwa hwaMwari
tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza veMVPV Men's Ministry nekutitsanangurira pamusoro pechiprofita nevaprofita ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka tichitendawo chikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa Jesu simba rangu munhau dzemitambo mutori wedu wenhau Michael Kariati anoti chikwata cheZimbabwe chemaGems chanyora imwe peji munhoroondo yemitambo muZimbabwe mushure mekusvika munharaunda yechipiri mumakundano eVitality Netball World Cup 2019 aiva ari kutambirwa kuLondon vasikana ava vanonzi vadadisa zita renyika mushure mekubudirira kusvika munharaunda yechipiri ye2019 World Cup mushure mekurova Northern Ireland 49-51 nhasi masikati mumutambo wavo wekugumisira wemugungano remakwikwi ari kuitirwa muLiverpool aya sezvo nguva yedu yapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu timbotarisa musoro yenhau zvakare vamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende votarisirwa kusangana mangwana pamusangano wakakosha weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi nevashandi ukasaburitsa chimuko vachapinda mukurangwa mabasa chikwata chenyika chemutambo webhora remaoko chemaGems chinobudirira kupinda munharaunda yechipiri mumakundano eVitality Netball World Cup 2019 mushure mekurova Northern Ireland tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku izika